Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 31 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndichikushuvirai kuti muve negore dzvara 2025. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. Hurumende inowedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandi gere kubva pamakore 65 kuenda pamakore 90. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongo werufu wabviswa kubva mubumbiro remitemo yenyika zvichitevera kusainwa kwakaitwa bhiri rekuwandudza mutemo uyu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvichireva kuti hakuchina munhu achatongerwa rufu kana akapara mhosva yekuuraya kana kuponda. Izvi zvaive kurevawo kuti vasungwa vose vakanga vatongerwa rufu vari mumajere emunyika vave kubvisirwa mitongo iyi. Asi kune vamwe vane maonero wekuti mutemo uyu waisafanirwa kuwandudzwa vachiti mutongo werufu waibatsira kuderedza mhosva dzekupondana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pedanho iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Ya danho iri tevanhu vanomirira kodzero dzevanhu it's a welcome development nekuti death penalty ndeimwe nyaya yainetsa kuti yaifanwa kuve yakabviswa pane nguva. Saka danho raitwa iri nehurumende yekusaina bhiri rori iri kuti rive mutemo, tingati pazvinhu zvese zvatingati kana kuti pamutemo yese yatingati iri progressive, izvizvi zvinopuwawo kuhurumende kuti aiwa apapa vagona nekuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuwandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vaiva vachinzi vaisapota death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanwa kuve ichiita kuti vamwe vanhu vasave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maongororo aiita zvinhu ikushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye tichiita sabhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo, statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwauchita vanhu hakuzi kudzikira especially tichitarisawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty I think yaakufokasa more on kuva corrective kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho, nekuti kuuraya zvako kunhu kwangu kwakaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu ndoona senge zvinhu zvakadai so zvofanwa kuve zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidzisiwa especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvakureve izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vatere.
Pana chiverenga mutemo wacho specifically pa section 7 inotaura nezve amendment iri kutaura kuti kana panga pane munhu angakatongerwa under the Death Penalty Act as of December unouyu padzipo mutemo yese mutongo yasuspendwa. Saka ndinoziva kuti hapachisina munhu achave achiurawa muZimbabwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti yawedzera makore kuti vashandi vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kana kuti kuenda pamapenjeni kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe kubva mangwana ndira 1 2025. Izvi zvaziviswa nePublic Service Commission ichiti yasvika padanho iri mushure mekuwirirana nemakurukota ezvemari pamwe negurukota rezvevashandi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga kuti tinzwe kuti sevashandi vehurumende vari kutambira sei danho iri.
Isu danho iri tatongorionawo rakubuda mumapepa nawo. Tisati tagara pasi kuti timborongorora kuti rinorevei. Saka zvandinenge ndichitaura zvimwe zvandinongoonawo semunhunoshandira vashandi, asi ndinotarisira kuti tichazogara pasi tonzeva kuti zvakamira sei. Zvakadaro ndingada kungoti idanho hongu ratakambotaura nezvaro paretirement conference. Zvakabuda izvozvo zvokuti paiva pane muono wokuti kune vanhu vakawanda vanoretire kana kuti age 65, asi vachine zvavanokwanisa kucontribute zvokuti vanogona kutova vanhu vokuti kana tikatarira pavari vanogona kunge vari vanhu vanogona kuzobatsira nyika mune zvimwewo kuburikidza experience yavanenge vanayo. Saka zvinhu zvakangoita sokuti vanhu vakatenderana kuti dzimwe nguva tinongorasha vanhu tikatarira chero takatarira kuhurumende zvikuru kumapoliticians tinoona vazhinji vanotongoita sevachatofa varipo. Iko zvino tikatarira mukuru wenyika chaiyo chaiyo tinotoona vari kutoshanda zvakanaka asi vava nemakore anotodarika makumi masere.
Asi rine nzira yarinobatsirawo nayo here vashandi pamari dzavo dzemudyandigere? Nokuti tinoona vakawanda vanenge vachizongoramba vachitambura kunyange vasiya mabasa.
Ndingati iko zvino kune nhaurirano huru iri kuitika pakati pedu sevashandi nevatinoshandira kureva hurumende yedu maererano nenyaya yemudyandigere. Tirikuona sekuti pane zviri kuitika zvatiri kufunga kuti zvinogona kuzonakira vashandi maererano nemudyandigere. Saka handioni zvinhu zvinhu zvingava zvajeka, asi munhu wese ari kufunga kuti mapenjeni omboitwa sei kuti vanhu vasati kana vapedza basa votoita sekutoti zvino vakundorashwa kuinda kumakuva.
Vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti musi wa9 ndira uchange uri zuva rekuchema vaimbo vemutungamiri wenyika vaJimmy Carter avakashaya nemusi wesvondo. VaBiden vakati mahofisi ese ehurumende achange akavharwa senzira yekuvaremekedza. VaCarter vakanga vaine makore zana pavakashaya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakamboshanda kuCarter Center uye vari muongorori wenhau dzematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti zviri kuitwa izvi zvakanaka chose sezvo vaCarter vakaita mabasa akabatsira pasi rose. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Mafulas Musanganya uye we Studio 7 na Dr. Dendere.
Ndisa zvinowanzoitwa apa mutemo. Ndaona kuti vanhu vazhinji vanga vachitiko zviri kuitika sei kune inauguration. Isu vakadzidza history tikati tinoyeudzidza vanhu kuti panguva yeinauguration yava Nixon vaTruman vakanga vachangobva kufa. Zvekuti painauguration yava Nixon maflag akanga ari at half mast mafederal buildings akanga akavharwa nguva yachona. Saka ndizvo zvinoitwa kana aimbova mukuru wenyika ashayika.
Tinoona kuti imi makamboshanda nehofisi yavakata mukatiitsana ngurono rondo yenyu here?
Wangu pandakanga ndiri ku university ndiri mugore rangu rechitatu ndakaita iyo inonzi the Carter Center internship yavanotora vana vechikoro vekuma university yakasiyana siyana vanoratidza kuti vari interested nezvema elections kana matongerwo enyika. Ndiri ikoko basa rangu raiva pekutanga ndaishandira team yavo yaiita nezvepenyu hwemapalestinians and citizo bhuku ravo rinonzi Peace Not Apartheid ranga richangobva kubuda rakakonzeresa controversy yakanyanya chaizvo. Kuru vamwe vavaishandawo navo vakanga vatosiya basa vachiti ivo havadi kubatikana munyaya dzeisrael Palestine. Ndichibva ipapo ndakazoshanda election ya 2007 yekuSierra Leone. Kana vamwe vacharangarira election iyo yakanga yakaoma chaizvo. Takabatsira veAfrica Union neObserver mission yavo kuenda ikoko. Ndapedza izvozvo ndakadzokera kuchikoro. Asi makore anotira ndaishedzwa pano nepapo kuCarter Center.
Mungati vangarangarirwe sei nyanya nevari kunzvimbo dzakadai seZimbabwe?
Zimbabwe kunyanya muna 1980 patakawana kushitonga kwedu kuzere. President Carter ndo vakanga vari president kuno kuAmerica vachibva vainvita President Robert Mugabe kuya kuno kuWhite House. Saka iniwo pandakanga ndiri kuCarter Center takataura nguva zhinji nemaonero avaita Zimbabwe muma 1980s ikoko vachiti ivo vakanga vane hope chaizvo yekuti zvinhu zvichanakira Zimbabwe. Muno anosupporta human rights nedemocracy ndipo pavakazenge vopesana na President Robert Mugabe ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paWellesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavlas Musanganya uye weStudio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shonam. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wefodya wegore rino uchiri kure kuti dzione kuti gohwo richabuda zvakadii sezvo varimi vari kutanga kutokohwa iye zvino. Izvi zvinotevera mashoko eTobacco Industry and Marketing Board TIMB ekuti vari kutarisira gohwo rakakura kusvika kumatani mamiriyoni mazana matatu efodya izvo zvisati zvamboitika munyika kana mudunhu rose reAfrica. Gore rapera Zimbabwe yakawana fodya inosvika matana mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu. Mutemo wekurimwa kwefodya unoti zuva rekupedzisira kudyara fodya pamwaka ndi 15 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa divi reTIMB sezvo mutauriri waro amai Chelesani Moyo Tsarwe vaudza Studio 7 kuti vari pazororo. Asi vanoongorora zvekurimwa kwefodya vari chipanga mazano. Chevarimi musangano reTobacco Farmers Talk vaFinias Makomberanwa vati gohwo rinogona kutodzikira mwaka uno nekuda kwekushomeka kwemvura. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwaka wedu wegore rino ra24-25 tobacco production season wakatanga zvakanaka patakaita mafeedback yedu muna June nekuzotanga pakaita madiridziro muna September. Ava ndivo vanga vane mvura. Tinoona mainly macommercial farmers and then vashoma masmall scale farmers vo ndivo vakadyara.
Tarisiro dziri kutaurika tichitarisa mafambiro ari kuita mwaka iwoyu munoona here varimi vedu vachizogona kusvika kuma 300 million kgs uku mwaka uno
kuti nhasi ndipetwa ndipemba vazhinji vanofanira kunge vakapedza kudyara foja kare. Asi tichitarisa bodhini vazhinji vavo kwese kumarch central kumarch west kumanicaland. Saka ita dambudziko rekuti izokubva anetsuwa muna 12 November zvichienda mberi kusvika mwedzi wapera hakuna kuzombonaye. Nekuti hatina kuzombonaye mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed. Mbeu yakawanda yakafira mumaseedbed ndimo mbeu yatakanga tadyara mumaminda medu yakafa zvakare nezuva. Uye mukatarisa semadiridziyo pane vanhu vakaita kunoita rumbo rakanaka yekuti izvo vakazoshaya mvura yakakwana ndoramba vachidiridza. Iyoyo yakafa zvakare. Pari zvino izvi handifunge kuti tine a true picture yekuti izvo tadyara futi yakawanda sei. Ende sematauro andiri kuita anaya mangwana musi wa1 January hazvichanise kuti tinoonawo mamwe achitodyara.
Kurudziro nepavane mwaka pari zvino ndiye kuti kudii?
Pari zvino tiri kuti kana uchinayo fodya dyarai nekuti mvura ichauya according to expert opinion varenge vari kuti izvo mvura iri kuuya yakawanda. Saka zvairi mvura iri kuuya yakawanda saka ngati kudyarai. Tinenge tadyara ngatitangirei kuti izvo tinokwanisa kuita bad topping yemisamiro kusvika kuma 2022 zvatajaira uko zvekuti mwaka wedu waamushoma.
Vanga vari vanongorora zvekurimwa kwefodya vari chipangamazano musangano reTobacco Farmer Talk vaFinias Mukomberanwa vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France nasi yati yakarwisa nemuchadenga nzvimbo dzechikwata cheIslamic State muSyria. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muFrance vaSebastien Lecornu vataura izvi padandemutande reX vachiti kurwisa uku kwakaitika nesvondo asi havana kujekesa kuti kwakaitikira kupi kwacho muSyria. Kurwisa kweFrance uku kunotevera kwakawanda kwaiitwa neAmerica munzvimbo dzeIslamic State mumasvondo adarika kubva zvabviswa pachigaro mutungamiri weSyria vaBashar al-Assad nevakapandukira hurumende. Vakuru vakuru muRussia nhasi vati zvipenga zvakabva kudrone yeUkraine rakaparadzwa zvakadonhera panzvimbo inochengeterwa mafuta iri muSmolensk zvakakonzera moto. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muRussia rati rakapfuura nekudonhedza madrone makumi matanhatu nemasere eUkraine usiku hwose kusanganisira 10 pamusoro peSmolensk. Apo gore ra2024 rasvika kumagumo nhasi kune vechidiki vakawanda vanoti havaone gore ra2025 richiunza mikana inoita kuti upenyu hwavo husimukire. Asi vamwe vanoti gore ra2025 richavaunzira mhanza yakanaka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Baba vechidiki vanogara mumusha weHopley muHarare vaJoseph Tapera vanoti havaoni 2025 ichiunza rombo rakanaka kune vechidiki vakaita saivo nevamwe.
2025 gore rakaoma zvikuru. Tinotoda kutoshinga nokuti zvinhu zvacho zvese zvichifungidzira kuti zvinogona kunge zvava kuita zvirinani. Manyamamire nerongo. Mabasa akutopera tikatarisa zvipatara hakusina mishonga. Saka 2025 gore rinotoda nyasha dzaMwari.
Mumwe wechidiki muHarare muzvare Besta Chandata vanoti havaoniwo remangwana revechidiki rakajeka nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika.
Vechidiki vacho havasi kukwanisa kuitawo zvinoraramisa mabhizimusi anga vararamisa. Mazhinji avari kuita acho tongoti mari yavari kubata ndoyo iri kuvasastaina ndoyo yavari kubva vadyawo yatoti hand to mouth. Kuchengetedza mari parutivi kuitira ramangwana hapana zvakadaro. Upenyu kuramba uchivawo mazuva nezuva. Vakashanda ndo vakashanda kare. Yeshinesha njuga zakarema.
Asimumu wechidiki, uyevari mkuru we sanga anorevari mivechidiki, Rezimbabwe Young Farmers Trust, va Josephat Tanga, vanu ativanu ona kurima kuchisimu zirave chidiki waka wanda mugorera 2025, kana vakashandisa mikana ya vanoti irikuwa niskwane uru mende.
Saka nangana ni waru wakaparu na president, wele entitled deeds. Zoro watu ma youth ese vane mkana vikutura zikwereti nekupiwa zibatiso kuma bank, ya toti bankability. Saka zaagura kizatu ma youth edu vane mkana. Kana vekurima nekuwandudza upenyu hwavo zvakanaka.
Asi kunyange vechidiki vachida kuita zvose zvavangakwanisa kuita mukuzvisimudzira, vakambotungamira sangano rinomirira vadzidzi vepa University of Zimbabwe vaAlan Chipoi, vanoti shungu dzese idzi dzichadzipwa nemitero mitsva yakadzikwa nehurumende.
Mukazvitarisa munoona kuti vechidiki munyika yeZimbabwe havasi formally employed, vanozviitira vega, vanozvishandira nemaoko avo, asi tirikuona vamutuli muve vananaira zvakare kuendera zvese zviri kuitwa nevechidiki vachienda kunokwidza mataxis. Saka izvozvo zviri pachena kuti ramangwana revechidiki mugore ra 2025 rakaminama harina kujeka.
Sangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations rinoti mutsvakiridzo dzakaitwa zvakabuda pachena kuti nekuda kwemikana mishoma munyika, vechidiki vakawanda vane pfungwa dzekunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Asi gurukota rezvevechidiki vatino machakaire vanoti vechidiki vasa garira maoko muna 2025.
Kubva patakatanga kuna uchikoro, pabereki vedu kuma 80s kuma 90s vaingochema kuti zvinhu zvakaoma, hapana parinozobonzi rakapfawa kana kuti rakaoma. Iwe pfungwa dzako nemaoko ako ndozvichataura kuti gore rakaoma here kuti rakapfawa.
Wechidiki anoongorora nyaya dzevamwe vake vechidiki uye ari mutungamiri wevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matangi vanoti hurumende inofanira kutora matanho makuru kuitira kuti upenyu hwevechidiki hukwanise kusimudzirwa muna 2025.
Angava mabhizimusi, ingava mikana yekuvandudza upenyu hwavo, zviwanikwa zvichisapotwa zvakare tichitarisira kuti kunyange budget rakapiwa kuministry of youth ringe richikwanisa kushandiswa rakanangana nekusimudzirwa kwemukana wevechidiki. Ndo zvatinongotarisira nekuti takaona gore rakapfuura ranga risina zvakanyanya zvikuru kune vechidiki.
Vamwe vechidiki vakafanana nava Steven Sakozi Chuma vaimbotungamira vechidiki vemubato reCCC vanotiwo mikana yekusimudzira vechidiki muna 2025 inofanirwawo kuendeswa kune vanhu vose, kwete zvangazvichiitika mugore ra 2024 zvekuti yaiwandira kuboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinova riri kutonga reZANU PF. Asi hurumende inoti iri kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025, sezvo paine tarisiro yekuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uno wekurima. Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zvekurima dziri kuti tarisiro mune zvekurima inogona kudzikira sezvo mvura isiri kunaya sematarisiro avo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Upfumi hwenyika unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hauna kusimukira sezvaitarisirwa muna 2024 nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusanaya kwemvura zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze achikonzerwa neEl Nino, kuderera kwemitengo yezvicherwa zvakaita segoridhe pamisika yekunze, kusagadzikana kwemari yemunyika yeZig kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kwakakanganisa zvakanyanya maindastiri. Ko, pane shanduko here ingatarisirwa mugore ra 2025 riri kutanga mangwana? Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havaone paine shanduko ingaitika mugore ra 2025 nekuda kwemafambisirwo avanoti ari kuitwa upfumi hwenyika pari zvino.
Chekutanga muchaona kuti vashandi mihoro yavo ichiri pasi, zvichakonzera kuti varambe vachigunun'una muna 2025. Tetipiri magetsi ari kushayikwa munyika, zvinokonzera kuti zvinhu zvinonge zvichigadzirwa munyika zvinge zvichidhura. Saka izvozvo zvichaita kuti upfumi hurambe hwakatiremerwei zvakanyanya.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siyamuyarira vanotiwo gore ra 2024 rakaona vashandi vachisangana nezvose kufara nekusuva.
Manga mine atingati ma mixed fortunes. Aye kuti pamwe taigena, pamwe taibva taruza ma inroads zvikuru sei ku working class. Zvichikonzerwa nenyaya yekushaya kwedu yatinoti stable digit currency yenyika yedu.
ukuwe vema industry, wari kuchema chema wachiti, kushaikuwa kwa magetsi nguwa zose kwa kawakanga nisira zakanyanya mugurera 2024, sezuri kutaurugwa nemishina bizimusi, wari nyanzi munezo ufumi wakalisto jokonya.
Mzadari ya mkosa, kwa nimika eri industrialized like Zimbabwe, kwa mtu mazitali ekonomita wa. So
imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenaye mwoyo mutambasere vanotiwo
tinofanira kuita tarisiro yekuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vachatora nzira yekuti tiwane rubatsiro rwakakwana. Chekutanga, nyaya yezvikwereti, nyaya yedebt crisis iri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kuwana kana mamwe ma new lines of credit ikwanise kuwana kumwe kwainogona kuenda kuti iwedzere mari yainokwanisa kuzoshandisa kuti idzivirire nzara muruzhinji.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa Coalition for Democrats kana kuti CORD vatrust chikohora vanoti chakanyanya kubata nyaya yezveupfumi muna 2024 kuunzwa kwemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yavanoti haina kukwanisa kuita zvaivimbiswa nehurumende zvekuita kuti mari yemunyika igadzikane. Vachikohora vanoti kana hurumende ikasatarisisa zveupfumi hwenyika mugore ra 2025 zvinhu zvichatonyanya kuoma kudarika muna 2024 munyaya dzeupfumi, vachiti kuti zvinhu zvinake hurumende inofanirwa kushanda pamwe chete nemamwe mapoka nemapato anopikisa voita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
2025 kuti zviite zvakanaka vanofanira kukoshesa zviraramwe yevanhu nezveupfumi hwenyika. Ende kana vachiita izvozvo zvinongona kureva kuti vaone kuti senyika tingashanda pamwe chete sei, even kuti vakwanise kushanda nevemamwe mabato kuitira kuti nyika ibudirire, nyika iendere mberi zvakanaka. Zvokuti varamba vachiita zvehumbi mutoga izvi vachitoonesera zvavo nezvavo zvekuti 2030 chichi hazvina kwazvatisvitsa. Ngavaise nyika amberi vave neshungu dzekubatanidza vana veZimbabwe kuti tishande pamwe chete.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube kuti tinzwe tarisiro yehurumende mugore ra 2025, asi vachiparura urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende mugore ra 2025 muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025 zvichibva mukumuka kwavakati kuchaita bandiko rekurima, kuvandudzwa kwenzira dzekugaya nadzo magetsi pamwe nekugadzikana kunotarisirwa kuitika mumitengo yezvicherwa. Izvi zvasara kuona kunowira tsvimbo nodohwe sezvakataurwa nevakuru vachiti vanotenda maruva vadya chakata. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nenguva dza 8 PM. Nhasi tiri kutarisa mamiriro angaita upfumi hwenyika mugore ra 2025 ratiri kutanga mangwana, iye mikana yaringaunzira vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuura kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende inobvisa mutongo werufu zvichitevera kusainwa kuti uve mutemo nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kwebhiri rekuwandudza mutemo wemutongo werufu. ukuwo hurumende inowedzera makore kuti vashande vayo vange vari pamabasa vasati vaenda pamudyandigere kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu kuenda pamakore makumi manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare. Mangwana ndichikushuvirawo zvakare gore dzvarakanaka. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 kumpalakazi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe ineminyaka eminingi edlula 20 kungena umuntu oseke waqulwa lapha eZimbabwe, okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqulwa.
Le Zimbabwe selesule kusisekelo sombuso elizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lokunye.
Into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kakufike leso sikhathi abe yilokhu lalokuyana kufike leso sikhathi, umzimba kawusavumi, ingqondo ayisavumi.
Le Zimbabwe likhuphula iminyaka yokuthatha umhlalaphansi. Abantu abanengi bafisa ukuba umnyaka omutsha ube lenjabulo nentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. EleZimbabwe selesule kusisekelo sombuso welizwe isigwebo sokulengisa abatholakala belecala lokubulala lamanye amacala. Lokho kwethulwe kumbiko oyithulwe lamuhla kuphetshana le-statutory instrument okuvezwe ukuba akulamthethwandaba okumele ugwebe umuntu ukuba alengiswe. Umthetho lo ozakaziwa ngokuthi i-Death Penalty Abolition Act uzakwenza omahluli bedali le-Supreme Court besule izigwebo ezafakelwa abasentolongweni bagwetshwe kutsha ngendlela ababona ukuthi ilandela imithetho yelizwe. Umthetho lo upasiswe lidale lephalamende wasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, yena othi waphosa walengiswa esakhula ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kodwa kulabanye abaphikisa ukwesulwa kwesigwebo lesi abathi abanye abantu sebeza kwenza santando. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana kucacaphulu oligqwetha njalo omele ibulawayo edale le-Senate ekubandla le-CCC.
I-Constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawusuka ngele khothi asithi ulecala elidinga ukuthi ube le-death penalty, ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala kukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty, sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belinesihluku yini, sekukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa i-constitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwashiyelwa iparlamente ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty, ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubobaba, omama babe-out, labantu abangaphansi aba-between 18 and 59 years.
Kulabanye abathi konoko kwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe emahlana nje. Asiko konoko.
Ye abantu ba lakho kono balawo nalombono. Ngesikhathi kubhalwa iconstitution baningi ababesitsho njalo. Yikho kwacina kuthiwe kuzajelwa iparlamente ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo abaresearchayo bakwazi ukuthi ungayelizweni ele-death penalty uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingela-death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe lamacala izinto ezinjengeyikonomi ihistory ezimbi ezake zaba khona so akuhlali kule qiniso kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe zile minyaka eminingi edlula 20 kungena muntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa njalo i-death penalty kwakukhangeleka uzathola ukuthi ku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama lapha before 1980 abantu ababulawa ngabemathebeleleni it's always applied ngendlela yokuthi edistrigetha ama-populations so ngokuningi okunye okukhangeliweyo khono ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo emayelana le-death penalty.
Lowo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo emela ibulawayo edalele ephalamende kubandla le-CCC obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. EleZimbabwe selikhuphule iminyaka yokuthatha umhlalaphansi yafika kwengamachumi ayisikhombisa i-70 isuka kwengamachumi ayisithupha lanhlanu i-65. Uhulumende kavezanga izizathu zokwenza lokho kumbiko awethule izolo. Umthetho lo ukhangelelwe ukuba uzaqala ukulandelwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yinto ebuhlungu kakhulu kulabo abasakhulayo singakhangela abantu abaningi abangelamsebenzi laba abasebancane ngakho ke amazwe wonke ayadinga ukuthi babe yibo abathola imisebenzi ngokuba yibo abasadinga ukufunda yibo abadinga ukufundisa abantwana ukuthi bakhulise imindeni yabo ngakho ke bayadinga ukuthi babe semsebenzini okwedlula abantu abadala kuzalimaza kakhulu abasakhulayo lokhu ukuthi abantu abadala bahlala isikhathi eside esingaka emsebenzini.
Yes, yabona njalo nxa umuntu sekhulile ukuthi ahlale emsebenzini kuze kuyefika iminyaka engako efakwe nguhulumende akusindi khonokho?
Kuyasinda kakhulu, kuzaba nzima ukuthi abantu abadala kangako bahlale emsebenzini afike ngo-8 kuze kutshaye u-4 elokhu esemsebenzini esebenza ngobuchopho. Asonto elula leyo. Uyawubone nje abantu nxa sebekhulile yimvelo ukuthi abe sethanda ukuthi aziphumulele alale axoxe nabazukulu kanjalo into yokuthi uzafika abe ngu-engineer kuze kube ngaleso sikhathi abe ngu-teacher kufike leso sikhathi abe yilokhu lalokhuyana kufike leso sikhathi umzimba kawusavumi ingqondo ayisavumi kuyimvelo asonto okuthiwa yinhlamba sonke sikhula sifika lapho siyafuna ukuthi siyephumule imizimba abasozikwenelise ingqondo zabasoze zikwenelise kusho khona ukuthi okuyabe kusenziwa kuza kuwa izinga lakho esingathi iquality ngokuba babesenza babengenelise engqondweni zabo lasemzimbeni yabo
kambe kuyinokwenza uhulumende akwenze khonokho.
Izikhathi eziningi esikunanzelelayo ukuthi kuyakusuke kukhangelelwa abangane ngoba phela nanku abantu bayakhula kube sekuthiwa khona ayikabahlali emsebenzini labo babe lokhu besondla abantwana bekhona laphana abasela abantwana abantu abaku-70 abaku-60 ngogogo labokhulu ngakho-ke kakukhangelelwanga ukuthi babe belokhu bebambelele kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi lalokho okwamanye amazwe kuyabe kuthiwa khona abantu kabahlale isikhathi bangaretire masinyane kuyabe kubanga ngokuthi abantu bayakwazi ukuphila isikhathi eside kulawo mazwe esithi thina i-life expectancy kwelethu ilizwe abantu kabafiki vele leyo mnyaka abangaki bephila ngakho-ke angazi ukuthi ngobani abazabe lokhu besemsebenzini ngaleso sikhathi ngokuba iminyaka yethu iyaphunguka ngendlela yokuthi ezempila kahle kazimanga kahle elizweni.
Lowo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi mhlaka 9 kuZibandlela amahofisi wonke kahulumende azavalwa. Kukhalelwa owayengumongameli uJimmy Carter obhubhe ngesonto eseleminyaka yokuzalwa elikhulu. Umongameli Biden uthi usuku lolu olweNational Day of Mourning luza kuba lusuku lokuhlonipha umoyi. UCarter wakhokhela leli lizwe kusukela ngo-1977 kusiya ku-1981. Ngesikhathi ekhokhela elemelika lalibhekane lendubo zomnotho kanye lokuthunjwa kwezizalwane zayo kwele Iran. Loba isikhathi sobukhokheli bakhe sikhunjulwa ngendubo ezahlangana lelizwe, uCarter waba ngomunye wabakhokheli bemelika abaphumelelayo kakhulu ngemva kokuthiya isikhundla sokuba ngumongameli. Wabumba inhlanganiso yeCarter Center ngo-1982, njalo wasebenza kweminyaka edlula amachumi amane ekhuthaza umbuso wentando kaZulu, ukuvikelwa kwamalungelo oluntu kanye loku ukwenqabela imikhuhlane emhlabeni wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Tim Muringai.
Kuqakathekile ukuthi uMnumzana Biden afake lelo langa ngoba uMongameli Carter wayeqakathekile ngezinto azenzayo for iMiddle East lathi eZimbabwe. Nguyo wancedisa ukuthi kube lama peace talks eLancaster laphana abadala bethu sebengasuzisisani. Waba yigarantio yokuthi babezanika i-new government the finances ezokuthenga umhlabathi, but kwathi sokungena uMnumzana Ronald Reagan akusayenzakalanga.
Emelika kukhona na akwenzayo esingathi kuthakazelelwa nguZulu kumbe impumelela eyabakhona?
Wayezama laye ukuthi kube le peace kungela into zempi esizibonayo kathesi in every administration. Kuqaliswa khona ukuchana kwama-countries lani and iAmelika ichuchisa ifaka lamasotsha ahamba ancedisa whichever side abalifuna ukuthi linqobe.
UZulu lapha eMelika uzwa njani kulandela ukubhubha kukaMnumzana Carter?
I think it's a mixed bag. Ngoba sibona ama republic amaningi, but yena was one of the worst presidents, and ama democrats athi he was one of the most successful peacemakers. So ungathiwa it's a mixed bag ukuthi abantu bambuka njani in his 100 years. But siyakwazi ukuthi uMnumzana Carter was more of a power force after his presidency, ngoba ama elections wonke phansi lonke jikelele sengathiwa sele yardstick eyokumeasure ukuthi ama-elections kumele ahambe ngale ndlela everywhere in the world. Abantu be-Carter Center ngathiwa yibo abahambayo betshaya ama-observations, and then ma kungathiwa kulo kungazwisisani yibo ababe-mediator.
Lo uMnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esilandelayo ezombusazwe weMelika, obesecingweni loTaboka Ngcobe weStudio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula kancane amachumi ayisikhombisa, i-71 abafele engozini yemota lamhla ewele emfuleni esabelweni sebona kwele Ethiopia. U-Ahmad al-Sharam, khokheli omutsha wakwele Syria owagqengqula uhulumende ka-Bashar al-Assad, uthi uza kwenza kube lenkululeko njalo kungakhahlanyezwa abantu elizweni leli. Abantu abaningi bathi umnyaka ka-2025 uzafana leminye iminyaka ngoba impilo iza kuba lukhuni njalo isimo somnotho sizaqhubeka sisiba sibi. Ukuswelakala kwamagetsi lokungani kuhle kwezulu lakho kuyabethusa. Abanye bathi balethemba lokuthi impilo kungenzakala ibe ngcono, kepha izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2025. Intatheli izindaba e-Studio 7, u-Ezra Chisa Svanda, uxoxe labanye babo.
Abantu abaningi bebedonsa nzima umnyaka 2024 esiwugqibayo. Abanye bathi labo 2025 esiwusungulayo kukhanya kumnyama. Unkosazi Bianca Moyo kaLathemba.
Sazi next year ukuthi kuyahamba njani, 2025 sizomngena kanjani, akula Zulu, akula mali, eyi sedube kanje. Lama-elections asephuzile ukufika 2028 ukuthi sivote, sifone ukuthi kuyalandelana njani, kumbe 2025 yena usiphatheleni.
Umnumzana Dumile Boroboza uthi ukhangelele ukuthi abalemali basize abahluphekayo njalo bafeze abakuthembisayo.
Ngikhangelele i-order yeZimbabwe, bakhona labo ochivayo abalemali abahamba benika abantu abaphumeleleyo kulokuthi ngabancedisa ezibhedlela, imigwaqo, ukwakha izikolo. Ngikhangelele njalo ukubana khonokho esathi sikhula kuphrosa ukuthi ngo-2000 umuntu wonke abe lendlu, umntwana anelise ukuya esikolo engabhadalanga i-school fees. Kakubuyele kulokho abasithembisa khona ngemva kwenkululeko, ukuthatha inkululeko.
Okungane kuhle kwezulu kwenza abaningi besabe indlala engaba khona. Ukhosazana noMandla Golide ngomunye wabo.
Sitholile nje izulu elincane. We just hoping ukuthi next year sizothwala nzima ngamanzi lalokho esikulimile emasimini. We just hoping for the best ukuthi izulu lele linaso, maybe lingacontinue futhi la next year. Kwenzele ukuthi sithole amanzi edamu, kuyakugoqela amagezi, lezi limo zethu esizilimileyo zithi ukukhula sithole ukudla.
UPrince Chuma ole minyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 uthi kazange asebenze kodwa ulethemba uzathola umsebenzi ngo-2025.
Sizayithola imisebenzi njalo siyabe siyithola imali lapho siyabe sisebenza khona. So sithembe njalo ukuthi 2025 sizayithola imisebenzi.
Lorenzi Dube ngosakhulayo le minyaka engamashumi amabili lange 21 usekolijini kwamanje njalo ukhangelele umnyaka 2025 ukuthi ube muhle.
Okokuqala ukuthi ngibhale inhloliso yami, ngipase, phumelele lami, ngigraduate. Lokuthi njengelizwe sithuthuke ikakhulu endabeni zamagetsi lamanzi okusihluphe kakhulu lonyaka. Ukungabi lamanzi kakhulu emalokitshini lala abantu abaningi kubangela imikhuhlane enjengabo-cholera. Njengomuntu osesikolo kweze-health, mbona kumele njalo kufanele ukuthi udaba lwamanzi lolu lunqotshwe. Njalo ngifisa ukuthi ngomusa wenkosi kube lamathuba emsebenzi avulekayo, ontanga bami bangatshoni behlezi kodwa bezithole besemsebenzini.
Umnumzana Mohani Moyo uthi bekunzima kwabasakhulayo eZimbabwe.
Sithwele nzima nje singabantu abatsha nje kuphela, umnyaka iphomba ukubuya idlule iphela kulanto esiyenzayo. Akulamsebenzi, akulamali, but hayi ngiyathemba ukuthi 2025 engasiphathela nje okungcono njengoba sesingena ku-2025. Ngiyathemba ukuthi engxenye mhlawumbe into zingasitshintshela thina abatsha, sithole imisebenzi, sibe lokusebenza lathi, sibe lezimuli lathi, sikwazi ukuthi sibe lendlu, sithenge ama-stands lathi. So ngiyathemba ukuthi 2025 lo uzasenzela nje kuhle thina abatsha.
Kukhona ukhangelelo ngonkosikazi Sifosiwe Nhliziyo ngomnyaka ka-2025.
Umnyaka ka-2025 ngikhangelela ukutshintsha kwe-economy, istability yemali, impilo itshintshe, uphileke kuleli lizwe.
Ubuhle Ncube ufunda uform 2 uthi ufuna ukwenza kuhle esikolo.
Ngomnyaka ka-2025 ngikhangelela ukupasa amathemu ami wonke from term 1 to term 3. Lokuthi ngikwanise ukujoyina ama-clubs wonke ngifuna ukuwajoyina njenge-basketball.
Amaphupho okuphumelela akhona kuningi labantu ngomnyaka omutsha ka-2025. Sengazi ukuthi izinto zizabatshintshela na. Abanye bathi ukukhala akusizi, oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima. Bona labo bebonga umdali ngesipho sempilo. Imele Studio 7 kobulawa ngithi happy new year. Ikamela mngeza Jesus Banda.
Ukudaba olufanayo lanxa izizalwane zeZimbabwe zisithi ubumunyu kakhulu umnyaka ka-2024, iningi lithi ziningi njalo zinkulu izifiso abalazo ngomnyaka omutsha. Uthuso Khumalo wasethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sharon Dube osebenza kwele South Africa uthi isifiso sakhe somnyaka omutsha ngesokuthi abe ngusomabhizimusi omkhulu ohloniphekayo.
Ah, it's happy, happy, happy new year. Happy, happy.
kuphelele 2024 ngiyawish ukuthi 2025 ngeqala umuntu ayiqalele ibusiness yakhe njengoba nje sisemazweni qale nje ibusiness elizohamba kahle happy new year kuye wonke umuntu.
Umlobo wezingwalo zesiNdebele uNkosazana Mercy Mvundla uthi phezu kwenhlelo alazo ezokuqhubeka eloba eminyakeni omutsha ufisa kube ngumnyaka wenguquko enhlalweni yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa.
Siyafisa futhi lokuthi njengabantu abangaphandle kwelizwe lakithi ikakhulukazi ngendaba ye-documentation ukuthi sikwazi ukuthola amaphepha a-right abantu besihlale ngokukhululeka ngoba njengamanje wonke umuntu akahlalisekanga asikuthola ukuphumula.
Umnumzana Rambo Sibanda odabuka eBhubhude eTsholotsho kodwa osebenza kwele South Africa uthi ufisa kube ngumnyaka wokulunga kwesimo ekhaya.
Ingathi ilizwe lakithi lingabuya libuyele esimeni salo sakudala sikwazi ukuthi siye lithuthukisa izwe lakithi ngale misebenzi nale esiyenza kuleli izwe lala eSouth Africa. Ma kungabe kwenzeka sithole lawo mathuba ukuthi sikwazi ukuthi siyenze le misebenzi kwelakithi izwe lokuzalwa.
UNkosazana Sharon Ndlovu obesekhaya ngesikhathi seKhisimusi uthi eminyakeni omutsha ufisa uhulumende alungise umgwaqo osuka eBay Bridge usiya koBulawayo ngoba abaningi baphelelwa zimota lempilo zabo kulo mgwaqo.
Kuhamba kanjani ukuthi singabi lo mgwaqo phezu kwemali engaka esiyikhiphe ebhoda? Kanza khulumele yami imoto encane engikhuluma ngayo ukuthi ifile TIP bambhadalise 950, iZimra 500, sort of gate pass 180. Imali zethu zenalezi zibhadalayo ziyangaphi zingalungisa umgwaqo?
Usomabhizimusi eJohannesburg umnumzana Dan Maphalala Mabunda uthi umthandazo wakhe omkhulu ngokuthi kube ngumnyaka wokuqeda umkhuba okubulala mahlayana abantu emhlabeni jikelele ukuze kuvikelwe impilo zabantu ikakhulu emazweni ancindezela amalungelo oluntu.
Ngifuna utshintsho ukuthi kube notshintsho ku-United Nations. After ngibone into eyenzakala eGaza abantu babulawa and ngibona abantu babulawa endaweni eziningi uMozambique, ngibona abantu babulawa kukho umuntu okhuluma nalana eSouth Africa nje asikho safe unless futhi kulungise le nto. We must be protected emhlabeni wonke jikelele.
Amaphupho eningi lentsha abalisa ukuphumelela ezifundweni, ukugava ulwazi lomakhono athiyeneyo, kanti abanye bafuna ukwenda lokuthathwa ngo-2025. Iningi labasemazweni bathi bafisa ukwakha imizi ekhaya, kuthi labo abathanda impilo emadolobheni bafisa ukuthenga izindlu ezibiza bona. Abathande zombusazwe bathi bafisa u-2025 abaphathele ibandla lezombusazwe elitsha elizabalethela inguquko okukade bayikhalela eZimbabwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, inguTuso Khumalo.
Kulaba sakhulayo abathi balethemba lokuthi umnyaka ka-2025 uzabalethela injabulo lenhlala kahle, kube labanye asebelahlithemba abathi akukho kuzaguquka ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. UTobias Mutsingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Addington Mpofu osakhulayo okubandla leZANU-PF koBulawayo uthi kuningi okuza kwenzakala ngo-2025.
So sisiya ku-2025, it's a good time weyokuthi ukhokhelwa yi-experience yonaleyi obelayo ku-2024 ubusukhangela ngelinye ilihlo, ngelihlo elibanzi and elikhokhelwa yi-experience yonaleyane ka-2024. And as young people we are optimistic because it's a renewed hope. Sesilethemba lukholo lokubekezela okurenyiweyo okutsha, you know, kubhustiwe kasha.
Kodwa u-Eric Gono owake waba kudale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko kwezonotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2025.
Asikhangele kathesi akula ma-opportunities for abasakhulayo, akula misebenzi, akula industry.
and the government of Zimbabwe nxa sikhangele ibudget ka 2025 ayikhombisi imizamo kahulumende ekubana ivule ama opportunities for wabontanga. Lokho kutsho ukuthi ontanga bazaphelela kuma drugs, ontanga bazaphelela ekubeni ngama street kid, ontanga especially abesifazane sizababona sesibaningi emgwaqweni bethengisa imizimba.
Uthi abasakhulayo kumele bezilwele ukwenzela ukuthi bephile ngcono eZimbabwe.
Kusezandleni zabontanga ukuthi bazayekela ligovernment ibaphilisa ngalindlela kumbe bazathatha imizamo lawo abazayibona eyenziwa ngamanye amazwe, eyenza abontanga ngamanye amazwe. Sibona bona lapha eKenya bayefostile igovernment yaziyazama ukulungisisa, siyababona beMozambique labo bayaziveza ukuthi abajabulile ngendlela igovernment e-operate ngayo. So singazi ukuthi abalapha ekhaya bazoyenzani, but nxa ngabe bengayenzanga lutho impilo yabo ibhekane lobunyama obukhulu kakhulu.
Ingcweti ezimeleyo ebona ngezabatsha unkosikazi Mavis Sibanda uthi abatsha kumele bezithuthukise.
Intsha yiyo ikakhulu esikhuthazana layo, bengameleli ukuqhathwa, abaqhathe labo bebe ngabaqhathe, befunde ukwenza amabhizinisi. Mina lokho kuyangithokozisa ngoba kusho ukuthi intsha isiyaphambili, isifuna ukuqhubeka ngomsebenzi. Ngathi xa sesiyahlala phansi abantu bethu bazazigcina ngoba besebekwanisa ukuzisebenza. Amabhizinisi wonke akhona emhlabeni aqalwa ngabanye abantu, kanti kwehlulani ukuthi umntu nami aqale umsebenzi ngalokho.
Osakhulayo ohlala eHarare olebhizimusi lokuthunga u-Immaculate Kwashira uyakusekela lokhu.
Ma ungawa njengomuntu kumele usukume uzithintithe. It's not the end of your life. And I've learned ukuthi kubusiness kumele ulungiselele ubunzima and kumele uqine ube liqhawe. Ma ubunzima bubuya bhekana labo ngqo, udinge ama-solutions. Yes, it's normal as omama ukuthi siyathwala imithwalo eminingi. So ma ukuthi umuntu ongumama ezimisele, there is nothing that can stop it.
Akwaziwa ukuba kuza kuba lenguquko kumbe hatshi eZimbabwe okuza kwenza abatsha bezithuthukise ngomnyaka ka 2025. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanini bamabhizimusi asathuthukayo bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuthi babhadalele impahla zabo umthelo wama-taxes, kufanele kucace ukuthi uhlelo lolu luzaqhutshwa njani ukwenzela ukwenqabela inkohlakalo. Ukuze sihlaziye lolu udaba sixoxele umnumzana Prosper Masivi, umqoqo wenhlelo kunhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation visit kobulawayo.
I-budgeted tax njengenhlanganiso siyayamukela, kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le-clarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kunama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors, yehlukanise. Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso way for that, no, let's formalize ngoba kulama privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khonapha uformalization yangkhona nxa sokuza kubuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi ube clear, wazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption obazatholakala khona lapho. Ungakhangela ini economic perspective, imishina leyo ukudura kwayo, the installation and everything vis-a-vis the checks abazayithatha ebantwini, ngelihlo lami akuhambelani. I-government sibile funa ukuthi ithole imali from the taxation system, but at the same time is in care model.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla leminye nje imithetho. Lakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto sezifikile ezindlini zabantu, because laphana sebesesiphambanisa i-vikese okuyi-violation of privacy yabantu. I-government kuzifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungena impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho detailed. ungakhangela kwamazweni lawa esingathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside eziletha engazidikleyanga. Thina kusehlula njani? Kodwa okusalayo, i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani, bengelatsho ukuthi i-government kuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona zezingene zidlule bele impahla lezi azibuye ngama-aeroplane ukuthi ziyalendela ezindlini zabantu ziyadlula kuma-roadblocks zidlule endaweni eziningi.
Labo ngabanye umnumzana Prosper Masibi sithatha amandla senhlanganiso ye-Visit esixoxelaye okobulawayo. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.